kusarudzwa kwatakaita muguta rechitungwiza nevagari vemuchitungwiza chinhu chakakosha, chinhu chatinoremekedza nekukoshesa zvikuru, nekuti vakatipa vote of confidence mutungamiri wababa Nelson Chamisa nebato redu reTriple C. Saka isu sevatungamiri oro vamiririri wevanhu tukupromisa kuti tichaita iya inonzi servant leadership, kuti tichange tichiita basa rekuvandudza nekushandira vagari, kureva kuti zvose zvatichange tichiita tichange tichiisa vanhu nekuremekedza nekukoshesa vagari. Tichipusha nyaya service delivery ndo ichange iri pamuromo wedu, pakuita kwedu, pamararamiro edu, kuona kuti service delivery yasumudzwa ionekwe kuti zveshuwa chitungwiza musha mukuru, kune zvikuru zvinoitika mauri, uve musha wekuti iri nzvimbo yekuti vanhu vanodada nayo nezvinenge zvichiitika mairi.
Tinoona kuti aka akasike kutanga muchisarudzwa sameya vechitungwiza, zvii zvamungati zvitsva zvamauya nazvo rwendo runo?
Muchaona tichange tichiita urongwa hwekuti timodernize nzvimbo yatigere through maservices atinonge tichipa kuvanhu. Muchazviona timu yatinayo, timu ina vanhu vekuti vari raring to go, vada kushandira vanhu uye vachashandira vazvizvarwa zvemuchitungwiza nevagari vemuchitungwiza. Tine zvakati wandei zvatoda kuti tichinje oro zvakanangana nemaitirwo ezvinhu mukati mekanzuro yedu yechitungwiza, kuti inge iri kanzuro yevanhu nekuti yakabva kuvanhu, inofanira kuita zvevanhu.
Vagari vanoda kuzwa kuti zvii chaizvo zvamuchange muchiita sekanzuro, nekuti tinoona kuti vane matambudziko akawanda avagara vachichema nawo. Meya Mike,
tida kumeka shuwa kuti tivandudze nzvimbo yedu sekutaura kwandaita kuti service delivery yedu iimprove. Zvakafanana nenyaya yemarara, tida kuti chitungwiza ive a clean city, nzvimbo inozikamwa nekunge iri nzvimbo yakashongedzeka. Marara yedu haachatakurwi kamwe chete bedzi pasvondo. Tinoda kuti vandudze kuti asvike mukutakurwa kaviri pasvondo. Tinoda kuchinja even nyaya dzeinfrastructure yedu kuti isave iri infrastructure yekare kare, but iye iri infrastructure inofambirana nenguva. So nyaya yemaservices edu tinoda kuti tivandudze, maservices edu ave maservices anoita kuti tibve from being a municipality tiende towards kuti tive acquire nekuwana a city status. So zvinobudikidza chete ndokunge taita kuti tinge tichiimprova pamaservices atinopa kuvanhu. Zvinotibatsira kuti tikange takwanisa kuita izvi, taakuzvibvisa kana kuzvirumura kuzvibvisa kune Harare, tinge tiri nzvimbo kana kuti guta rakazvimirira roga rinowana zvikwanisiro. Though tine maissues atinonge tichange tichishanda nevanhu vose, maMPs edu nemamwe mastakeholders ari mukati menzvimbo ino, kuti tione kuti tingarigadzirisa sei dambudziko riri kunyanya, dambudziko remvura munzvimbo yechitungwiza. Taane makore 43 years after independence, but chitungwiza ndoine the third largest urban population in the country, but haina painoti payo apa, inomirira Harare. Harare iri kutonetseka nawo, iri kukundikana, iri kuremerwawo. So tichange tichisumudza izwi redu tichikurukura nekuona kuti tichitowana sei pave nelasting solution kunyaya yemvura, nekuti nyaya yemvura inofambidzana, inoyehochekoche nenyaya yesuwa. Kuti suwa igadzirike, suwa isaite dambudziko, mvura inofanira kunge ichiwanika misi nenguva. So zvinhu zvizvinhu zvatoda kuti tinge tichipusha patemu yedu ino kuti tidhile nazvo, nekuti chamufanira kunzwisisa ndechekuti chitungwiza inzvimbo ine malegacy issues akawanda. So gradually as a team tiri focused kuti tishandire vanhu, nekuti takabva kuvanhu, tinofanira kunge tichiita zvekuvanhu, tichange tichiita zvekuvanhu, tivandudze magariro neugaro. Ndozvatichange tichiita kuti zvinhu zvedu zvifambe mune zvakanaka.
Pamakagadzwa sameya, takanzwa muchiyambirwa navatafadzwa muguti munyori weguta reHarare vachiti kana makatadza basa vakakubvisai havasi kuzoisa acting mayor, asi kuti vanoisa komiti ichafambisa basa muchitungwiza. Makatambira sei yambiro iyi?
Haiwaka, vamuguti vaitaurawo pfungwa dzavo nemaonero avo, asi chatinoziva mukuitwa kwebasa rekanzuro rinoitwa tichiteedzera mutemo, mutemo wenyika, the national constitution which is the supreme law, inotaura mararamiro nemafambisirwo anoitwa basa rekanzuro. Tine Urban Councils Act, inotaura mararamiro nemafambisirwo anoitwa basa rekanzuro. Ndo zvinhu zvinova magwaro anotigaidha mukuita kwedu basa redu.